Mumwe murimi wefodya ari kushaya miti yekutimbikira kubva kuForest Commission ndiva Thomas Nokwara avo vanorima vari kuHurungwe. Vanokwara avo vanoti vanobatirwa mari yemitero yemari yekutenga miti yekuzotimbikira iyo inobhadhariswa varimi vefodya pagore rega rega pavanotengesa fodya vanoti havasi kuona zviri kushandiswa mari iyi.
Ndakazvinzwa kumagumu kuzendiko kwatakajara jara kuno kwaasatambudzika tichangopirwa nesari yatena totojara because dai vaiziziva zvamaiona kana kuzoro pamai famba maitoona kapochenekapochenekapochene kemagamumumafamii.
Vanokwara vanoti miti iyi vanoida sezvo ichivayamurawo kuita mamwe mabasa akafanana nekuvaka matanga emombe kana kupfiririsa dzimba. Izvi zvinopfigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaThomas Chaita.
Ini handitozivi kutoti pane kwaari magamu iwayo. Semurimi wefodya makore angadarika 12 ndiri mafodya. Handisati ndamboziva kuti patori nemwe department itori nemagamu trees ainofanira kunge ichitipa pachena. Because hapana vakamboya kwetiri, Forest Commission haisati amboiona kwedu kuno.
Mukuru wekambani inoona nezvekutengeswa kwefodya munyika yeTobacco Industry and Marketing Board kana kuti TIMB vaminwe Gudu vanoti mari dzemitero yevarimi vefodya dzinoshandiswa nebazi reForest Commission. Mukuru weForest Commission mudunhu reMashonaland West amai Esther Magumeni vanoti dunhu ravo rakawana miti inosvika mazana mashanu ezuru kana kuti 500,000 pamiriyoni yarinofanirwa kunge richiwana iyo yakasimwa nevarimi vefodya gore rino pasi pechirongwa cheTobacco Wood Energy Program icho chinowana mari kubva pamitero yevarimi asi vanoti pane vamwe vanobatsirawo vakazvimiririra.
Vamwewo vanenge vaine manesaris avo vanoraisa maseedlings of on behalf of Forest Commission then vosupplya mafarmers directly vari kuhurungwe kune vamwe kunongo kune vamwe savanenge vachingoti vakatoproducer then pongoitwa marekodzi ekuti vasupplya maseedlings mangani vanenge vachibhadharwa neForest Commission mari yachichibva kufundi yeTobacco Wood Energy Project iyo.
Amai Mugumeni vanoti miti haikwane sezvo vachitarisira miti inosvika mamiriyoni maviri. Vanoti dzimwe nguva havapihwe mari yechirongwa ichi vachiti dzimwe nguva painouya inononoka.
Obviously it's not enough thema resources acho anombononoka kuya dzimwe nguva anouya dzimwe nguva achingafu saka ndozvinoita kuti tizotadza kudini kumita matageti yayo.
Pasabvunza kuti mari yemitero inobatirwa varimi vefodya yakawanda zvakadii pagore uye inoshandiswa sei sezvo varimi vari kushaya miti yacho, mukuru weZimbabwe Tobacco Association kana kuti ZTA vaRodney Ambrose vanoti pagore murimi wega wega anobatirwa zviga 95 kubva muzana kana kuti 0.75% zvemari yaanenge awana kubva mukutengeswa kwefodya yake yose. Vanoti mari iyi yose yakaunganidzwa inosvika kumadhora ekuamerica mamiriyoni mana nechidimu kana kuti US$4.5 million. VaAmbrose vanoti vanoendesa mari iyi kuhomwe yenyika iyo inozoendesa kuForest Commission kwaisiri kuzobva sezvakabvumiranwa.
Okay. That money is then paid over to Treasury and then Treasury then hands the money over to Forest Commission. In US dollar terms it's about $4.5 million.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai Maiwe PGT vanoti chavekunetsa panyaya iyi ndechekuti ivo sevamiriri vevarimi havachashevedzwa kumisangano ine chekuita nemari dzemitero idzi.
Chiri kunyanya kunetsa inyaya yekuti pama meetings achona isusa mafarmacy union atichadaidzwi vakungodaidza Zimbabwe Tobacco Association ndo yakunzi kumirira varimi saka patoo nedambudziko kuti mafarmacy uko hatisikuwana information panonyaya yekuti hatisikudaidzwa kuma meetings asi tichaedzawo zvekare kuti tisewo pressure kuti IMB kuitira kuti vapote vachitidaidzawo kana kutipo mafigures uye kuti transparency inodikanwa kuitira kuti mafarmacy vazive kuti mari yavo iri kuendepi uye iri kushandiswa sei
hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Mure kana munyori mukuru mubazi iri vaGeorge Gwamatanga sezvo vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira padande mutande reWhatsApp kunyange paine mutemo unomanikidza murimi wefodya kuti ave nemiti yekupisa fodya panzvimbo yakakura zviga zvitatu zvehektare kana kuti 0.3 hektare pahektare imwe chete yefodya izvi hazvisi kuitika dzimwe nyanzvi dzezvekurimwa kwefodya dzinoti vanotenga fodya vanokwanisa kuyamura kuti murimi wese ave nemiti yekupisa fodya nekusatenga fodya kumurimi asina miti yekupisa fodya sezvinoitwa kune dzimwe nyika varimi vanokurudzirwa kudyara miti yavo yekupisa fodya kana vakohwa senzira yekuti vasaparadze masango ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.